Sachigaro vezanupf Muharare vaGoodwills Masimirembwa vanoti kunyange hazvo pakamboita zvinetswa, sarudzo idzi dzave kufamba zvakanaka uye dzave kutarisirwa kupera mangwana. Asi vanoti mune mamwe matunhu kuvhota nekuverengwa kwemavhoti kwapera, asi vanoona nezvekurongwa kwemusangano vaEngelbert Rugege ndivo vachazivisa zvabuda musarudzo idzi.
Maprimary elections achiri kufambira mberi muHarare. Kune maconstituencies apera sarudzo akaita semabhuku tafara, Harare East constituency, Kuwadzana constituency, Warren Park, Budiriro, Dzorasekwa, asi dzimwe nzvimbo vachiri kuenderera mberi.
Zvabuda musarudzo idzi zvisina kutsinirwa nevakuru vakuru vebato iri zvinoratidza kuti vamasimirembwa vakunda kumabvuku tafara, vanomira kuwadzana East amai Betty Kaseke vakundawo, vamwe vevakunda ndivadhani Derera kumufakose, vaGodfrey Gomwe kubudiriro, vaTerence Mukupe kuHarare East, vaGilbert Muponda kuWarren Park naDr Obadiah Moyo kuZengeza East. Chakadai, bato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa razivisa nhengo dzebato iri dzichakwikwidza musarudzo dzePrimary idzo dzinotarisirwa kuitwa musi wa12 Chivabvu. Sachigaro webato iri muHarare, vaEric Murai avanomirira Highfield East ndivo vega vasiri kupinda mumaprimary. Vanomirira bato iri kuHarare West muzvare Jesse Majome vachakwikwidzana namuzvare Johanna Mamombe. Kumufakose, amai Susan Matsunga vachakwikwidzana naamai Sabina Tiriboy. Kumabvuku tafara, vaJames Maridadi vachakwikwidzana navaJames Chitakwa. Kozoti kukwadzana East, vaCharlton Wende, vaStuart Mukoi navaUraye Mangwiro ndivo vachakwikwidzana. Vanoona nezvesarudzo muMDCT mudunhu reHarare vaIslam Samadosi vaudza Studio 7 kuti vanokurudzira kuti vadomwa ava vataurirane uye kana vakawirirana hapazoitwe sarudzo.
Saka kana tichinge taakuziva munhu ari kumirira ZANU-PF, isu totaurirana kuti pautatu hwedu ari kukwikwidza takamirira, for example, Warren Park, ndiani angakwanisa kudya kandidheti yechii yeZANU-PF? Sezvatakaita kunational level kuti ZANU-PF yakaunzawa munangagwa, isu takagara pasi seMDC Alliance tikati ndiani anokodzera anokwanisa kudya vamunangagwa, tikabuda na President Nelson Chamisa. Saka ndo zvatinoda kuitawo kumadistricts, ndo zvatinoda kuitawo kumawadzi kuti kandidheti yose yeZANU yaiswa ipapo, isu totsvaga munhu anodini, anoikurira.
Patavabvunza kuti vachashandisawo mapurisa here pamaprimary sezviri kuitwa neZANU-PF, vaSamadosi vati havasi kuzoita izvi sezvo vasina chivimbo nemapurisa.
Isu tine security yedu yakakwana, internal process yatiri kudini, yatiri kuita tinongoiita mune zvakanaka, hatidi kufugura hapwa, nokuti dzimwe nguva tikazoda kudana mapurisa vanogona kunge vasingatifariri vozonyara zvisiri izvo, tinogona kupindwa, iyaya munoti infiltration nemuchirungu. Saka zvinhu zvedu zvakarongeka.
Zvichabuda musarudzo dzemaprimary eZANU-PF zvinotarisirwa kuziviswa mangwana kana kuswera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.